Dare repamusoro-soro reSupreme Court nasiratura mutongo wekuti vakereke vabhadhare zviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS $500,000 semari yechibatiso. Vakamirira kupikisa mutongo wavakapiwa nedare wekupika makore gumi nemana mushure mekubatwa nemhosva yekubata chibharo hama yavo yaive nemakore gumi nerimwe chete pavanonzi vakapara mhosva iyi. Vakereke avo vanonzi vakapara mhosva iyi vakapakatira pfuti vanoti dare raMajor Street rakakanganisa parakavabata nemhosva uye vanoti mutongo wavakapiwa hukodzere. Rimwe remagweta ari kumirira vakereke vaJames Makia vati vafara nemutongo waturwa nedare vachiti chasara ndechekuti vakereke vazvichenure pachanzwikwa chikumbiro chavo chekuti mutongo wavakange vapiwa uraswe.
Zvinoitwa nedare guru reSupreme Court rinotarisa nyaya kuona kuti zvikonzero zvaitwa nemunhu kuti apuhwe bhero kana chinga chingati abhadha rechibatiso chebhero apa achienderera mberi nenyaya yake yokuprosekuta nezi pachirungu apiwo mutongo wakaaza. Saka ini pachezvangu ndoona sekuti dare guru reiro reSupreme Court ndo dare hombe rinotarisa nyaya dzerudzi rworwu. Kana rasvika pachinhano chekuti rapa munhu mutongo watingati webhero rinenge raona zvakakodzera kuti munhu iye apiwe zero saizvozvo.
VaMakia vati zvisinei nekuti nguva yanga yasara kuti vapedze kupika yanga yave shoma. Chakakosha ndechekuti zita ravo ribviswe mumadhaka mariri.
Chinoitika ndechekuti munhu anenge akaisa chikumbiro chake pane nguva chikumbiro icho chaenda kudare. Saka dare rinotarisawo nyaya idzi dzechokuyakwa dzinenge dzichiita bho dzinopinzwa panonzi paroo.
Rimwe gweta remuHarare vachauswarara avo vakazokwidza nyaya iyi kumatare vakamirira mwana anonzi akabatwa chibharo navakereke mushure mekunge vaimbova muchuchisi mukuru munyika vaJohanis Tomana varamba kuchuchisa nyaya iyi vachiti pakanga pasina humbo hunoroverera vakereke. Vaudza Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa vakereke mukana wekubhadhara mari yechibatiso hakureve kuti ndipo pakaperera sarungano.
Isusu position yedu takainyora pasi pacourt tinongomentena kuti mhosva vanayo ende kupiwa bhero kwavaita hakusi kureva kuti havana mhosva. Inongori nyaya yedecision yaitwa necourt ichitarisa maybe time yasara kuti apedze sentence yake nekuzoti apiwu yacho inzwike. Zvinogona kuzoita kuti apiwu yake ingove academic. Ndo perhaps in our understanding argument yatariswa najaji.
Vawarara vati chavari kuda kuona ndechekuti munhu anenge akapara mhosva ari pamhosva yaanenge akapara.
Isusu chatiri kutsvaga ijustice, hatisi kutsvaga kupanisha munhu kana kuitira munhu utsinya. Saka as far as we are concerned, whatever comes out on appeal is a matter that will obviously be determined by the factors which will be raised on appeal. But for now chatinoti chiripo ndechekungoziva kuti koti yati ngaapiwe lift akapiwa lift appeal. Saka theoretically based on the lift appeal not kuti haana mhosva.
Vakereke vakambosvitsa chikumbiro ichi kudare repamusoro asi chikaraswa vachinzi vakange vanonoka kusvitsa chikumbiro ichi zvakazoita kuti vakwidze nyaya iyi kudare reSupreme Court. Kupiwa kwaitwa vakereke mukana wekubhadhara mari yechibatiso iyi kwave kureva kuti vave kubuda mujeri vogara kumba kusvika dare reSupreme Court ranzwa pamwe nekutora mutongo waro pachikumbiro chavo chekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva nedare raMajor Street pamwe nemutongo wakaturwa nedare iri. Vakereke vakabatwa nemhosva muna 2006. Mhosva iyi yainge yaparwa muna 2010 asi ichinetsa kutongwa vamwe vachiti zvaikonzerwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.